Vachitaura mushure memusangano uyo sachigaro wekomiti iyi zvakare vachimirira Shurugwi South vaEdmond Mukaratigwa vati komiti yavo iri kushushikana zvikuru nekupondwa kuri kuitwa vanhu uye inoda kuziva kuti chii chiri kukonzera izvi. Vatiwo vanoda kuona kuti dambudziko iri ringagadziriswe sei. VaMukaratigwa vati dambudziko remashurugwi rave kukanganisa mabasa ekucherwa kwegoridhe izvo zvave kuvhiringa upfumi hwenyika.
Tiri kuona kuti zvikaregwa zvichiramba zvichienderera zvichakonzera kuti zvicherwa zvedu zvinobuda basa racho ridzikire, zvinobuda zvoita zvishoma. Zvoreva kuti izvo mari yekunzi yatiri kutsvaka inoita shoma. Zvakare zvinogona kutikanganisira kwatinotengesera zvicherwa. Saka dambudziko iri toda kurigadzira nguva ichipo, uye tisati tamboenda kure kose. Dambudziko iri riri kukanganisa, riri kushungurudza madzimai nevana vadiki vanga vasikana vakomana kana varume vakuru chaizvo, richikanganisa vaya vanoda kuriritira mhuri dzavo kuti vaite basa ravo vakasununguka.
VaMukaratigwa vaendera mberi vachiti havangaregi dambudziko iri richienderera mberi, nekudaro ongororo yavo ichasanganisira vese vane chekuita nenyaya iyi vakaita semapurisa nebasi rinoona nezvezvicherwa.
Saka tati titange kuongorora nyaya iyoyo tichisanganisira nokudaidza mapazi akasiyana-siyana anosanganisira vanoremekedzwa minister vemines, koita vanoremekedzwa minister vehome affairs, vanoremekedzwa minister vejustice, nemukuru wemapurisa, mukuru wenational prosecution authority vachuchusi, nekunyangwe vakuru vezvenhau kana vanopepeta, nokuti ndivo vanobatsirawo kushambadza nokudzoredzera vanhu kutaura zvinonetsa pakati pevanhu kuti vanhu vakasire kuzviwana.
Vati komiti yavo ichaita ongororo iyi nekomiti inoona nezvekudzivirirwa nemukati menyika, uye separamende vanoda kudzika mitemo inoita kuti vanhu vaite basa ravo vakasununguka. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nekomiti iranonoka sezvo vanhu vachida zvinhu zvinopedza kutambura kwavo nechimbi chimbi. Vatiwo vanoshushikana kuti ongororo dzakadai dzinoramba dzichiitwa asi ivo vanhu neparamende vachiziva zvinoda kuitwa. Vakuchera vati paramende haina simba rekusandura kana kugadzirisa zvinhu.
Dambudziko ratinaro nderekuti kane ngasirike kutanga kuti komiti inge ichitenderera ichiita tsvakurudzo ichiita ongororo, asi chinozobuda chaicho chaicho kusara kweripoti ratinowana rozongounganidzawo haro ruva hapana. Saka dzinoita seshumba dzinenge dzisinawo hadzo mazino, dzinenge dzichingozvovawo apo neapo kubudikidza nezvavaroda kuita zvekutenderera, asi chatinozoona chinoitika chaicho chaicho kuti vateererwe neexecutive hapana.
Komiti yeparamende iyi yaita musangano wayo mushure mekunge imwe nhengo yeparamende vaDexter Nduna vanomirira ZANU PF muChegutu West vamiswa mudare nezuro nevamwe vavo vanosanganisira mumwe mukuru wemapurisa vachipomerwa mhosva yekuchera goridhe zviri kunze kwemutemo pane imwe nzvimbo kuChegutu. VaNduna sachigaro wevechidiki muZANU PF kumashonaland West vavengai Musengi pamwe nemukuru wemapurisa muChegutu Superintendent Wanda Chisikwa nevamwe vakamiswa pamberi pedare muChegutu nezuro vachipomerwa mhosva yekuchera goridhe zvisina mvumo. VaNduna navachisikwa vachadzoka dare musi wa21 mwedzi uno, uye vamwe vavo vachadzoka kudare musi wa24 ndira. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwevamwe vakuru vakuru muZANU PF nenyaya dzegoridhe idanho rakanaka chose.
So nyaya yehuori inyaya yehombe yekuti zvaiitwa uko kuChegutu vamunangagwa vanofanira kuurudza demo hombe chaizvo chaizvo pano anoita zvekorapshini, nokuti zvaitwa iye zvaitwa kuna Nduna ndi MP, kune maministers ari korapt, kune vakuru maparastatals mastate panel vamunangagwa gore rino re2020 kana vachida kuti zvinhu zvavo zvinake, ikonomi yedu inake, tite mabhizinesi munyika miite mistability, vanofanira kuona kuti munhu wese wakaora achazhamba zvisati zvambodzikwa pasi rino.
Dr. Rwanya vati nyaya dzekuurawa kwevanhu nemabhemba munzvimbo dzinocherwa goridhe dzinokwanisa kupedzwa chete nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Saka vamugaba vamunangagwa vanofanira kuona kuti panyaya yesecurity yelaw and order hatifani kuona vanhu, for instance, kuti pane vanhu vanoenda kunotema mupurisa, kutema mupurisa, kutora demo kunotema mupurisa, muprista anofanira kunge achichengetedza law and order munyika. Ototemewa nevanhu vachiita zvekutamba nenyaya yekuti maona kuti pane maprista anenge achiita izvi, maona kuti pane member of parliament anoita. So uori unokonzeresa lawlessness yechezi yemachirugwi nevanhu vavo vanonzi vemabhemba zviri kukonzereswa nevanhu vari muhurumende vari kuita zvouori.
Kusvika pari zvino pane vanhu vakawanda vaurayiwa kana kukuvadzwa pamwe nekubirwa goridhe ravo munzvimbo zhinji munyika, kusanganisira Mvuma, Chegutu, Kadoma, Shurugwi, Kwekwe neJumbo Mine kumaZowe. Mapurisa akatosunga vanhu vakawanda nenyaya iyi uye ari kukurudzira vanhu kuti vasiyane nenyaya dzemirizhonga munzvimbo dzinocherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.